sitsi ndiwe futi urimo nguva dzose munotichengeta munotirapa munofamba nesu haya uripo nasi
Yeah. baba kuzarwa nengoka dziswa responsibility. Even in that same topic pano kamburasone wa kone independence ya unoita same one. But the prayer we're making tonight is Holy Ghost and learn that so that I lean totally on you.
Actually varoma ubvati vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vamwari. Now inzwi rekuti vana vamwari rakashandiswa ipapo rinoreva kuti a mature son wekuti mweya akatifamba neapa iwo unoti shuwa ndaakuita. Mwari dai amutsa vamwe manhera anhasi vanoti mweya akatisiyana neuyu iwo unoti shuwa mwari ndoteerera. Mwari akatipinda nepapapa iwo anoti shuwa ndopinda neapa. Mwari dai amutsa musikana kana mukomana anoti ndichafamba najesu ndichafamba naye mweya uyu ndichateerera idzwi rake paanonditungamirira ndichaenda.
One more time, one minute silent.
Famba mumoyo, yeah, dorako, titisa, kuvimba.
Nekuti pane mutoro yasingagone kutakura hama dzangu.
Where train disa say where mo train disa